nyayacho yanzwika mumachambers kana kuti muhofisi yaHonorable Justice Elizabeth Gwaunza. Saka nyaya yanga iripo nhasi yanga iri yokuti dare riongorore, mutonga aongorore kuti nyaya ino yonzwika here senyaya yechimbi chimbi kana kuti kwete. Saka Justice Elizabeth Gwaunza, vanova ndivo mutevedzeri wa Chief Justice muno muZimbabwe, vapa mutongo kana kuti ruling yokuti nyaya ngainzwike zvechimbi chimbi kana kuti it's an urgent matter.
Zvinoreva kuti kana vatonga vachidaro ichanzwika zvarini?
Zviripo ndezvekuti kana nyaya yanzi yakunzwika zvechimbi chimbi, zvinenge zvonzi izvo neatinotiwo marules ecourt kana mitemo inotema nezvinofanirwa kunge zvichiitwa mumatare edzimhosva kunyanya matare makuru edzimhosva. Pane atinoti marules anenge achipa machandemic time frame wokuti izvo zvinoitwa nenguvai, ichi zvinoitwa nenguvai. Saka vasakavaia kana kuti vakamhanyarirwa marespondent vanzi ivo ngavachifaila mapepa avo kupikisa kana kuti hatinotiwo maopposing papers nemusi wechishanu vhiki inouya, musi wa 27 kubvumbi 27 April 2018.
Saka izvi zvinoreva chiikwa muri vagotu?
Izvi zvinotifadza zvikuru nokuti tinova kufara kuti mutemo uri kutaridza kuti zvakaitwa naDr Kupe zvokuenda kucourt vachiti ivo vakuenda zvechimbitimbi kana kuti an urgent application, court yabva yawirana nesu kuti hongu application yavo ngainzwike zvechimbi chimbi, nokuti tiri kuti madzorerwo avakaitwa kana riko yavakaitwa kubva muparamendi yakaitwa nevanhu vasina kodzero